manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 12/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri we mumwe anga achida kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika akazvimirira vasevia kasukuwere vanzi nedare avakwanise kuita izvi nekuti vagarisa kunze kwenyika. Asi gweta ravakasukuwere rinoti ratopikisa mutongo uyu kudare repamusoro reSupreme Court. Musangano weUS Africa Business Summit watanga muBotswana nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinoona nezvemakakava emusarudzo reElectoral Court nhasi rapamutongo wekuti vaimbova nhengo yeZANU-PF uye vari gurukota vaSevia Kasukuwere havakwanise kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Dare iri rati Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haifaniri kuisa zita ravakasukuwere pagwaro rekuvhotera mutungamiri wenyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongo uyu waturwa naJustice Nevakatiyo naJustice David Mangota. Izvi zvinotevera chikumbiro chenhengo yeZANU-PF vaLovedale Mangwana chekuti vakasukuwere varambidzwe kukwikwidza sarudzo yemutungamiri wenyika. VaMangota vati kutambirwa kwemapepa vakasukuwere nedare nomination court kwakatyora bumbiro remutemo wesarudzo. Izvi zvatsinirwa negweta ravaMangwana Advocate Lewis Uriri.
Kudare rati iro vakasukuwere havafanire kunge vari mumoyo vapa election ichaitwa musi wa23 nekuda kwechikonzero chekuti vanga vari kunze kwenyika yeZimbabwe kwemwedzi inodarika gumi nemusere uye mutemo weZimbabwe unoti kana munhu ari kunze kwenyika kwenguva yakareba zvekudaro achafanira kunge ari pavoters roll. Kana usiri pavoters roll haukwanise kunge uchikwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika.
Dare ratiwo vakasukuwere avo vaive mumwe wevanhu gumi nemumwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika havafaniri kuzvitora semunhu achiri musarudzo nenzira ipi zvayo. Mumwe ari kumirira vakasukuwere amai Jacqueline Sande vati havasi kufara nemutongo wapiwa nhasi uye vave kuenda kudare pamusorosoro reConstitutional Court kunopikisa mutongo uyu.
Sa atu yedu kuconstitutional court ndinawo yekuti vataura nezveconstitution asi tiri kuti hatisi kuzomira kurwisa tirikuramba tichirwisa kusvika tabudirira nemusarudzo dzekusarudza mutungamiri wenyika.
Vatiwo vakasukuwere vari kudzoka munyika kuzorwisa kuti vakwikwidze musarudzo. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vati vane dambudziko nemutongo weelectoral court nekuti unoita sekuti pane vari kutya vakasukuwere.
Zvine dambudziko rekuti zvinoita sekunge ZANU-PF iri kutya vakasukuwere. Zvine dambudziko rekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvaakumiswa kuti zvizadzise zvishuwo zvemwoyo yavo pakutsvaga rutsigiro pakutsvaga kutonga nyika zviri pamutemo kuburikidza nematanho anenge achitorwa nematare edzimhosva.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Advocate Abraham Mateta vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nhasi hauna kuti tsvikiti panyaya dzemutemo.
Chakanyanyisa kukanganisika munyika yedu yeZimbabwe ndechekuti kubvira muna mbudzi 2017 takagara taregedza zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvichiitika semuenzaniso takabvumira kunzwa mauto achitiudza kuti vamwe vanhu vakanga vakakomberedza vamugabe vaive macriminals. Asi isu tinoziva kuti ibasa revatongi kutiudza kuti vapari vemhosva kana macriminals ndivanani.
Vakasukwere vakabuda munyika muna 2017 zvichitevera kupidigurwa kwehurumende vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe nemauto. Vakazombodzoka munyika asi vakazobuda vave kuenda kusouth africa uku vavi kugara. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Musangano wegumi neshanu kana kuti 15th US Africa Business Summit watanga nhasi muBotswana kuine vatungamiri venyika vakawanda vemuAfrica uye vemabhizimisi. Vanoronga musangano uyu veThe Corporate Council on Africa vanoti musangano uyu wakanangana nekusimudzira nyaya dzezvekudyidzana uye uri kukura gwara revatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa zvakare kuuya kumusangano weUS Africa Leader Summit muna zvita. Botswana inonzi imwe yenyika dzemuAfrica iri kusimukira zvakanyanya munyaya dzezveupfumi. Nyika dzakawanda dzinonzi dzinokwanisa kudzidza zvakawanda kubva kuBotswana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vangeiwo vari kumusangano uyu uye vatodzoka kumusha. America yakaumba homo yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekukurudzira kudyidzana neAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOswald Bina.
Nyaya dzekumakambani nenyika dzedzidzo dzekunobva kumabvazuva idzi, vanhu vanouya vachiita mabasa avo vawana zvavawana vanodzokera kunyika dzavo, havanyanyi kutarisa zvinhu zvinoenderana nekusimudzira nyika dzavari kushandira. Saka zvazvinozoita manje ndezvekuti vanhu vanobva kuAmerica nekumadokero, vanhu vanoti kana vauya kuzoita mabasa iwaya vanobva vasvika vokaka matende munyika imomo, vachagadzira zvinhu zvinoita kuti vanhu vange vachifara, zvinhu zvinoita vangopfanga pavo vange vachigara zvakanaka, migwagwa nezvinodaro nezvinodaro. Asi vasati vaunza mari, changacho chinyanya kunetsa America ndechekuti izvo vanenge vaakuda kuona kuti nyika idzodzo dziri kukwanisa here kuita zvinodiwa jekerere nevanhu vemunyika idzodzo. Saka havatarise nyaya dzemabhizimisi chete, vanotarisawo nenyaya dzematongerwo enyika mukati mekuita izvo mabasa avanoita.
Asi mukudaro America haizosaririre here kumashure zvichienzaniswa nezvinenge zvichiitwa nana China zvacho zvekuti hainei nenyaya dzekuti kodzero dzevanhu dzaabatwa sei?
Nyaya iripo kwenguva inoi pachirungu tinoti America is now playing catch up. Pamusaka pezvandataura izvi, nyika dzemuAfrica dzinonyanya kuda chaizvo mari dzinokasika kubuda. Kunyange dai dziri nyaya dzekuti mari dzinouya dzichidhura, dzinouya dzichizokanganisazve pamberi mberi pakugara kwenyika idzi, asi vanotarisa mari idzodzo dzinokasika. America izvozvi izvi yaakutanga kumhanya kuti nekuti China, Russia neIndia dzafamba, dzaane rwendo, dzaita zvakati kurisei zvekuti ndingati izvo pachirungu maassets eAfrica akawanda aakunge aine bhuku rakakurisisa kunyika dzekumabvazuva iyi. Saka America izvozvi kuuya kwairi kuita ndiri kuona kuti vanenge vakusimudza vachipembedza inonzi $55 billion yavanoda kupinza muAfrica. Iyoyo mari iyoyo ingadai yakauya makore gumi apfuura zvekuti mukana wavo ungadai wakati kurei muAfrica pane zvauri izvozvo. Asi kunyange zvakadaro, zvakakosha kuti izvo blessing mbiti izvo, dai nyika dzemuAfrica dzatarisa kuti ari nani ndeupi ari kubva kumabvazuva neari kubva kumadokero.
Taonawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vanga vari kumusangano wekuBotswana. Zimbabwe inga kwanisa kuwa na chowiri sei kumisangano yakadai uye kujikidzana kwa kadai?
Musangano wandino tunga miri la CEO Africa Roundtable. Waita misangano yakati wandei uchiinda kwa Amerika tishita kweza kupasa nura kutituwane wano kushandana oe mabizimisi. Chandiro na kukuza choko waliche kutanga ndiche kutishu. Urumele ya Amerika yakati kutila pachena kuta ikwanisi kushandane Zimbabwe. Nekuti Zimbabwe yuka masankhe. Saka mapato ese ne makambani ne ma institutions pachirungu. Anenga ene chekuita urumele ya Amerika. Haasu kukwanisa kushandane Zimbabwe kwengu wa hii. Ndiyo chekutanga. Chechipiri Zimbabwe ne Amerika inufanula kuti inyato garapasi. Vagadzirisa handinoti inini diplomatic relationships. Nokuti zviri kukanganisa zvakawanda munyaya dzaya dzavaroda kunge vachitaura. Zvine chekuenderana nematongerwo enyika nekodzero nezvinoenderana izvozvo. Saka Zimbabwe munyaya yereengagement yayo ngavanyatsokwanisa kuti vagadzirisane neAmerica munyaya dzezvinhu zvandataura izvozvo. Chechitatu, kuenda kunopinda hawo musangano wenyu hakuna kushata nokuti ndomu. Panogona kutangira kutaurirana kuri genuine. Asi kwenguva inoyi tiri kuona kuti izvo titori nechikwata chakabva kuAmerica manje manje. Chinzvimbo cheAmerica hachisati chanyanya kuchinja panyaya yekuti vanokwanisa here kunge vachiita basa neZimbabwe.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzo Bina vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Nelson Chamisa vanonzi ndivo vachakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika nezvikamu zviri pakati pezvinomwe kubva muzana kana kuti 8% kusvika pazvikamu zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9% kana sarudzo dzemuZimbabwe dzikaitwa pachena. Ongororo iyi yakaitwa neElite Africa Research muna chikumi uye yakaratidza kuti pavanhu zviuru zviviri vakabvunzwa zvikamu zvinodarika makumi mana nemanomwe kana kuti 47.6% zvakati zvinotsigira vachamisa. Vamwe zvikamu zvinodarika zvitatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38.7% vakati vanotsigira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti vanhu vakawanda munyika vari kuti nyika pasi pava Munangagwa yatora gwara risiririro. Vanhu vanodarika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 69.7% vari kuti nyika haisi mugwara rakanaka. Vanoti zvinhu zviri mugwara pasi pava Munangagwa zvikamu makumi maviri nemanomwe kana kuti 27.3%. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana.
Maita enyu aZininga. Zvechokwadi tinoona kuti kana nyika dzakuenda kusarudzo pasi rese zvapo panoitwa iwawa mapoll anenge achiitwa nemasangano akasiyana siyana angave nhau angava akazvimirira vachida kupima kuti vanhu vari kufungei maonero avo kunyanyanyanya nekubuda kunonge kuchizoita sarudzo idzodzo. Saka tiri kutoona kuti pamazuva mashoma apfuura kune ivava veElite Africa Research vakaburitsawo zvavakaongorora. Kune veAfro Barometer vakaburitsawo zvavanoona.
Munoona sei ongororo iyoyi makatarisawo zviri munyika negadziriro yesarudzo idzi?
Takatarisa marizautsi wawa emasurvey inoratidza iyo kuti sarudzo dzakaitwa nhasi uno vachamisa neCCC vanokunda neyavangati iyo 47% veZANU-PF vaMunangagwa zvikada pa 38% apa.
Ongororo idzi dzinopotsawo kana kunanga zvakadini?
Chatinofanwa hedu kuziva ndechekuti mapoll avanoitaya hakusi kuti vataura nemunhu wese, zvasiyana nesarudzo senge dzatichazoita isusu muna August muna Nyamavhuvhu mwedzi unotevera, yekuti vazhinji neruzhinji rwevanhu vachaenda vachinoita sarudzo yavo. Apa pamapolls apa vanotora vanhu vashomanene. Tinoona kuti yeElite Africa Research yakangotora vanhu 2000 wapa mvunzo wanawo mvunza kuti muchavhoterani wamunoona chikunda ndiani muri kufara here nekuri kuenda nyika nemwe mvunzo yakadaro saka zvinogona kusiyana nekuti pa 2000 vava mataura nawo nguva iyoyo vanofungeiwo inenge yangoyo njuga.
Imiwo semunhu ari munyika munoonawo sei mamiriro azvakaita nemazuva amashoma asara iwaya kuti nyika iende kusarudzo?
Tinoona kuti paground zvechokwadi vachamisa kusina zvakawanda wanda zvemingiridzo zviri kuiswa nehurumende izvi vanorambidzwa kubva kumakore apfuura kunyanya-nyanya vane bato ravo rinonzi Triple C havana kumbobvira vabvumidzwa kuita misangano yavo nekuungana nevanhu zviri zvisina matambudziko anombosanganwa nawo pano nepapo hongu asi kazhinji kazhinji kunyanya mumaruzevha umu vanorambidzwa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutongi wedare reHigh Court Justice Bunamato Mutevedzi vatongera rufu Tafadzwa Shamba naTapiwa Makore Senior mushure mekuvabata nemhosva yekuponda Tapiwa Makore Junior kwaMurewa muna 2020. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vamutevedzi vati dhimoni rakabata vaviri ava pavakauraya Tapiwa harina imwe nzira yekuripedza kunze kwerufu uye vati ropa ravo rinofanira kuripa ropa raTapiwa Makore Junior. Amai vemufe amai Linda Mnyori vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vafara nemutongo wapiwa nedare vachazozorora chete kana vawana musoro wemwana wavo.
Sora una mbuani kwa sila na haliko shawo baka ngonyara kazi zvikunjiri rwadzo tumenze nguva inenda kagara zvamupa musoro mwana wangu kuti vashandira hauzozive zvikuitika saka taichiti dei tanga tauwana musoro iwo tiri kuporeswa kana vabudisa toona kuti musoro wacho iwo.
Tapiwa Junior akavigwa asina musoro achifungidzirwa kuti wakashandiswa kuromba. Baba vatapiwa munyaradzi Makore vatambira mutongo wedare vachiti unoenderana nemhosva yakaparwa asi vakati vanosuwa nekuti dare harina kugadzirisa nyaya yekuti musoro uri kupi. Rimwe remagweta evasungwa vamunyarex midzi vati vange vakamirira kunzwa kubva kuvaviri ava kuti vachapikisa mutongo wedare here kana kuti kwete. Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vachipindura mubvunzo weStudio 7 wekuti sei vanhu vachiri kutongerwa rufu imo munyika musiri kuurayiwa mhondi dzacho. Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti kunyange mutemo uri kuda kuvandudzwa uchiri mutemo uchiri kushanda.
Mitemo yedu yemuno munyika zvekutongera munhu kuti aurawe zvichirimo hazvisati zvabviswa. Saka mutano kwemizvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism kuda kubvisa hurumende nechisimba mupengo wekuti unotongerwa kufa zviripo ndo zvakafanana nezvizvi takangozvienzanisa tikati zvakafanana asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafarire kuti vanhu vaurawo Makore makumi maivi ani anoraudzira hatisati tambouraya munhu chero akatongerwa kufa tinongovarega vagere kutorongo tozopedzisira tanyorera kumukuru wenyika kuti vange vachipiwa vachichinjirwa upi sendensi yavo kuti inzi vagare mutorongo kweupenyu hwese.
Kusanganisira Shamba naMakore Senior, Zimbabwe kubva pakapedzisira kuura vanhu muna 2005 yave nevanhu makumi matanhatu nevana vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi vari muKenya mavari mapaparura rwendo rwakushanyira nyika nhatu dzemuAfrica kuedza kurerutsa dambudziko rakonzerwa nezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Vari kutarisirwawo kuenda kuUganda neZimbabwe. Kenya neIran zvanyorerana zvibvumirano zvishanu munyaya dzezvekudyidzana. Ko kushanya kwavo kuZimbabwe kwakakosha sei? mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maina basa vazuru nemubvunzo wenyu hongu tiri kutarisira mukuru weIran, purezidenti weIran, kushanyira nyika yedu ino yeZimbabwe musi wa13 July. Apo vachashanya kuno kuzovandudza ukama hwakadzika hwagara huripo pakati peZimbabwe neIran kuti tihutore tise kune rimwe mhando yepamusoro.
Kudyidzana uku kwakatanga rini chaizvo vamugejo?
Sezvamunoziva, Zimbabwe neIran yakatanga ukama hwayo kubva mugore ra1983. Ndiro gore rataka pachirungu tingati establish diplomatic relations pakati penyika mbiri idzi. Saka kudyidzana kubva gore rero kwange kuchingoramba kuchingenga kuchienderera mberi.
Saka nyika mbiri idzi dzinodyidzana panyaya dzei chaidzo?
Tinonyanya kudyidzana nenyika iyi yeIran mune zvemigodhi, mune zveutano, mune zvekurima. Saka tinotarisira kuti kuuya kwemukuru weIran kushanya kuno kuZimbabwe kuchatora ukama hwedu kuhuindisa pachidanho chepamusoro-soro, sezvo tagara tichidyidzana zvakanaka fani nenyika iyi.
Mutauriri mubasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Sematauriro azvo iko kuti naiyo hurumende yeIran pachayo kuti vari kushanya vakatarisana nenyaya dzekudyidzana yatingati trade pachirungu. Zvakare pachitarisikawo nenhau dzenyika dzinogona kunzi dzakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika kusanganisira iyo Iran. Ndinoona sekuti kuIran izvi zvakakosha pakuti kwavari inyaya yekusimbisa ukama pakati peAfrica naiyo Iran, munguva iyo nyika zhinji dzepasi rino dziri iko kumusoro uko dziri kutarisira kunge dzichisimbisa ukama neAfrica, sezvatiri kungoziva kuti vaVladimir Putin vari kutarisirwa kunge vachipinda muSouth Africa pamusangano weBRICS uchange uchiitika mumazuva mashoma anotevera. Pari kutarisirwawo zvakare kusimbisa ukama. Tinozivawo zvakare kuti vamwe vatungamiriri veAfrica vanga vari kunana France nedzimwe nyika vachisimbisa ukama. America inoonekwawo ichisimbisa ukama. Saka ndinoona sekuti aya ave makwikwi enyika dzinoona sekuti muAfrica mune chouviri chinogona kubatsirawo zveupfumi zvadzo.
Asi zvingabatsira here kuti zvirango zvakatemerwa ivo vamunangagwa nevamwe vakuru muhurumende mavo zvibviswe?
Vamunangagwa vangataurirane neIran vagotaurirana nedzimwe nyika dzepasi rose dzinonzi dzine zvirango, asi izvozvo handizvo zvinotsukunyutsa nyaya yezvirango zvinenge zvichinzi nehurumende vakatemerwa, nekuti chingatotsukunyutsa zvirango zvinhu zviviri. Chekutanga, kutaurirana neavo vakatema zvirango kuti vayeuchidzane kuti zvakambotemerwei. Chechipiri, kutoita kuti ivo vakatemerwa zvirango zvacho kana vachinge vaziva kuti nemhaka yei vakatemerwa zvirango izvi vogadzirisa.
Ko, panyaya yekudyidzana munyaya dzekurima iri kutaurwawo neZimbabwe kuti vanogona kuwana humwe humizha neumetura kana kutekinoloji kubva kuIran?
Izvozvo vazuru sekuziva kwamunoita hatingatombodi kuti titarise kungoti Iran badzibadzi. Zimbabwe yagara iri nyika inongotsvaga ushamwari nerubetsero kwese kwese, kungave kuIran, kungave kuRussia, kungava kuUkraine, kungava kuUnited Kingdom, kungave kupi kunogona kunzi kunogona kutsukutizwa kuchibudiswa rubatsiro. Saka hazvina kuipa hazvo kutaurirana, asi dzimwe dzenguva kumwe kwacho kutotsvagawo rubatsiro nyika dzacho idzodzo dzinogona kunge dziri kutotitambureiwo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro naMuzvare Rutendo Rumupedzi vari muguta rePerth kuAustralia, avo vakasimudza mureza weZimbabwe nekupinda kwavo mumakwikwi ekubika ane mukurumbira pasi rose eMasterChef Australia akatangira kuBritain. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini ndakabuda top 7 out of 18, and I think zvinhu zvakanyanya kuti vanhu vange vachitaura nezvangu zvanga zviri zvekuti ndakakwanisa kuwina what is supposed to be the biggest prize in the competition. Ndakawina mukana wekuti ndinge ndine barbecue sauce inenge ichitengeswa all over Australia. Hopefully zvinhu zvikanaka Mwari achitungamirira inokwanisawo kuzovawo available kune dzimwe nyikawo Zimbabwe, because ndinoziva vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari kundipikira.
Barbecue sauce yamuri kutaura iyi inenge ine zita renyu here, ine mufananidzo wenyu here, kana kuti ndimu nemango igadzira asi ichiendawo kunotengeswa nevamwe vanoipo zita rayo?
Iyi barbecue sauce inenge itori nezita rangu nemufananidzo wangu. Barbecue sauce ndakaiti Baba Ru, because inini ndinonzi Rutendo ende muchidimbu ndinozviti Ru. Kana muri muAustralia munokwanisa kuiwana kumashops akaita kunge vana Coles and unotoona kuti inenge ine mufananidzo wangu.
Makanzwa sei kuti munge muchikwanisa kupinda makwikwaya?
Kubva zvandakabva kuZimbabwe ndaingofarira zvekubika bika, but handaizvitora zviri very serious. Saka I think ichozongoti pamwe kuna na 2016-2015 uko ndopa ndakatanga kuona MasterChef, ndichitoona kuti inga vanhu vanotongobikawo kumba vanokwanisa kutoenda ikokoko vachitobatsirikana vanhu vachitoita zvinhu zvihombe chaizvo chaizvo. Saka ndaitogara ndichiseka zvamwe ndichiti nerimwe gore ndichazokuendawo kuMasterChef, but kwangungori kuseka. Saka gore rapfuura iro pavakavhura maapplications ndakakontaktwa neproducer achinditi ungada here kuapplya kuti ukwanisewo kunge uri part of MasterChef, because paInstagram pangu ndanga ndagara ndichingoposta zvinhu zvekubika, ndaingotora mapicture ndichingoitawo zvinhu seka hobby paside. But ndakabva ndati rega ndingoedza, because ndakamboita pamwe handipinde, you know, but ndakangoti rege ndiedze, auzive kuti chii chinobuda ipapo. Ende kuedza kwandakaita ka ndo mukana wakaita kuti nditowanawo barbecue sauce iyoyo, because dei ndisina kuedza dei pasina barbecue sauce yakamboitika. Ende pakazoitika barbecue sauce tanga tatove pamwe mutop 10 mucompetition.
Mashoko apa amungapowo kune vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Chinhu chikuru chandinoda kutaura sterechi ndechekuti munoziva kana zvinhu zviri comfortable iwo uchida kukura, unofanira kubuda mucomfort zone yako kuti uende kuthe next level yaupenyu hwako. I know kuti tiri vatorwa kunyika dzinodzi, hakuna vanhu vakawanda vakafanana nesu, but ndiri kukutaurirai munguva inoyi inguva yekuzviisa pamberi, kuzviisa out there zvinhu zviedzwa. Hauzive kuti chii chinobuda mune zvinhu zvaunenge waedza.
Madzidza zvakawanda kubva mumakwikwaya muzvare mupedzi, mune mukanawo here kana kuti pfungwa yekuti rimwe gore kana rimwe zuva munogona kunosimudzawo makwikwa akadai kuZimbabwe?
Ende munonzi ndakatombozvifunga izvozvo, ndichitoti munoziva ukakwanisa kutora zvinhu zvakaita kunge sezvandakaita izvo zvoendesa kuZimbabwe, zvinosimudzirawo mumwe munhu asina pekubudisira tarenda. It is something that I am thinking about. Ndiri kuzvifunga sterehi. Ndofanira kungoshanda towards it and hopefully in the next year chinhu chatinenge chitaura kuti ndachiendesawo kuZimbabwe.
Avo vanga vari muzvare Rutendo Ru mupedzi vari parunare kuPerth kuAustralia naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvenyaya yekuvhota musarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare reElectoral Court rapa mutongo wekuti vaSevia Kasukuwere havakwanise kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vagarisa vari kunze kwenyika, asi magweta avo anoti atokwikwidza mutongo uyu kudare repamusorosoro. Musangano weUS Africa Business Summit watanga muBotswana nasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokushayai mina Standekile Muhlanga munhau dze isindebele.
Soku isika tisendaba.